manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 30, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHappymore Chidziva vebato reCCC rinotungamirirwa navasengezo chabangu vavhurirwa docket kuHarare Central vachinzi vakabata mwana ane makore 16 chibharo. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe vaparura nasi urongwa wekushanda kwemari kana kuti monetary policy. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekupambwa nekutsakatiswa kwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHappymore Chidziva vebato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navasengeso chabangu vaWashman Ncube nevamwe vavhurirwa docket kuHarare Central vachipomerwa mhosva yekuti vakabata mwana ane makore 16 chibharo. Taedza kubata vachidziva kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasiri muofisi zuva rose nhasi. Asi takwanisa kubata gweta remwanasikana uyu vari mutauriri wemhuri vatakunda Jacob.
Mwanasikana ari kuti iye akambunikidzwa, saka nekudaro isusu mutemo wedu unodzivirira mwana vari kwemakore 18 years kuti vange vachienvolva vari involved muzvinhu zvebonde nevanhu vakuru vanowana vakapfuura makore 18. So nekudaro tabva taisa police report yedu kuHarare Central Police Station, tikavhurisa docket yedu ipapo, tikabatsirwa zvakafarira. Uye mukova involved yekumbunikidzwa kwekodzerizi yekutakai anoti iye pakashanda chisimba naizvozvo raisingori bombe njeta tinoisimba mukadzi, saka tawanika pachizooprefera kuti inge iri chaji yerek kana kubata chibharo.
Saka mungaziva kuti vachidziva vasungwa here nemapurisa kana kuti nyaya ichiri kuferefetwa?
Mazivira andingaita ndeyekuti patapedza kupa ripoti tatira maconduct details yedu ikoko, chiti kana pangoitika any development ingada kuti tizivise vanotizivisa. Endi muchidimbo kana vachinge vawana vachidziva vanotizivisawo zvekare kuti vavawana vachidziva. Saka pari zvino handisati ndareceivha any call, handisati ndareceivha any official communication inoratidza kuti vanga vabatwa kana kuti panga pane investigation ii yaitwa kusiya kuzotaurwa mukano chete.
Panga paine mashoko yekuti mwanasikana uyu anga asingazivikanwe kuti aripi, mazokwanisa kumuwana here?
Mwanasikana takwanisa kumuwana. Mashoko iwayo ndingati haana kunge ari correct to some extent, nekuti mwanasikana paanogara anopaziva kumapurisa pasabmito adres inoratidza kuti anogarapo. Asi pane imwe nguva, pane nguva yatonyasikazivikanwa kuti aripi.
Gweta vatakunda Jacob vachitaura vari parunare muHarare.
America,
Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekupambwa nekutsakatidzwa kwevanhu kana kuti International Day of Victims of Enforced Disappearances. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita Amnesty International, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and a Crisis in Zimbabwe Coalition aburitsa mashoko kuvatori venhau achikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya dzose dzevanhu vanenge vatsakatidzwa nekupambwa. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa30 Nyamavhuvhu gore rega rega. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vachauswaramba gweta remwaka pambwa ndokutsakatika muna 2015 vaitaidza mara. Tatanga nekuvabvunza kuti mapurisa ari kuvaudza here kuti nyaya iri kufamba sei.
Hake, hapana, taningu watichina chate chande kubakwa hake. Handifunge kuti pane chiri kubuda ikoko ndosaka vakanyara.
Asi, dare ranga rati kudii pa nyaya yekuferefeta kutsakatika kwa vakaita.
Munoranga rava kuti panguva yazvakaitika takamhanya kumakare edzimhosva. Ko taiziva kuti ndomugariro wavo ndomuitiro wavo makore ose. Taiziva kuti vanhu vanongoshayikwa mucharangana ana Destina, ana Dlamini, vana Tibhirisi Ramba nevamwe vakawanda wanda. Saka pazvikangoitika takangoti ngoma ndiyo ndiyo. Saka takamhanya kudare tikanoti tokumbirawo kuti munhu seti yemuunze pano kudare rimuone. Kana kuti kana ichiramba kuti haizviitsvagi imutsvagi ndo ine basa racho kandosaka ikinzi state basa rayo ndiri kuchengetedza vanhu vagare vemunyika koti saka chiendai zvaya paorder yekuti chiendai munoinvestigata munomutsvaga pese pamungamungomutsvaga munyika munovhura matombo munovhura mabhiriji munovhura zvimasango muchimutsvaga svika mamuwana asi pamunenge muchidaro potai muchitaurirana ne hama neshamwari nemabhweta ake munopota muchiapdeta muchinyora maripoti muchiunza kuna registrar wehighcourt kuti paonekwe kuti pane zviri kuitika. Saka izvi zvakamboitika mazuva ekutanga kuti taimboita setinokungane chitaura chikurukura chionesana tingamuwana sei. Asi munoziva ukatuma munhu ari kuchungidzirwa kuti aite basa munongoziva zvinoitika basa racho kuitika kwaro hakunyatsoitike zvakanaka.
Zvino kana zvamira zvakadaro pachine chimwe chingaitwa here nemi semagweta kana nemhuri?
Munongoziva kuti tarisiro inongoramba iripo. Hama neshamwari dzadzamara dzakaramba uye takaramba tichingotarisira pamwe rinoziva pangangoitika zvinowanikwa. Kana kuti anowanikwa ari mupenyu akavigwa samwe kana kuti pamwe anowanikwa waamutumbi. Saka takangoramba tichitarisira asi tarisiro iya inenge yakupota yakazopota ichiguma inodawo kuti nguva yareba. Saka chimwe chinenge changosara ndechekuti tiende kudare kuti dare rinongonodhikeya kuti aiwa akatofa munhu hapasina. But munoziva zvizvinoonekwa kugamuchira kuti mugamuchire zvakadaro muende kunowana dhikirareshini yakadaro kukoti. Ndosaka yakanonokwa pesa apa kuzodzi aisada kurasa tariro.
Vachauswaramba igweta vanga vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemapurisa komishina Ponyati Avati vanga vasiri muhofisi. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakamboudza Studio 7 kuti hapana zvavati vawana nezvekutsakatika kwavadzamara. Pane vamwe vakatsakatika vakazembe vakatiwo vanoferefeta nyaya dzose dzinenge dzamhangarwa. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanu vaparura urongwa wekushanda kwemari kana kuti monetary policy vachiti mari yezig yatambirwa nevanhu zvakanaka uye nemfaro. Vatiwo vachatora mamwe matano ekuidzikamisa uye kuti ikwanise kutenderera zvakanaka muvanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Takatanga kuunza mari yezig yakanga ichingoshandiswa chete ne 20%. Zvikamu zvekushandisiwa kwezig zvatokura petakaviri chaiko kusvika kusvika makumi mana zvamuzana kuda kusvika pa40%. Saka zvinoreva kuti mareri ezigi yanga yachitambirika uye yanga yakatyama.
Pari kuitwa sei kugadzirisa nyaya yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yechenji?
Nyaya yechenji yanga ichemwa nayo nevanhu. Tikaongorora tikaona kuti hadambudziko riripo nekuti panga padambuka pakati pebhengi, reserve bank nemabhengi. Nekuti reserve bank inenge ichipa mabhengi mari sipe vanhu, asi mabhengi aya oita dambudziko rekupa vanhu vogara vane mari dziya tisingazosvikisi vanhu. Saka panga guru rehurumende rakapindira rikatora basa iroro rikati pazviteshi nepamwe pese pakaungana vanhu vanenge vane makioski avo vachiita urongwa hunonzi swipe for cash. Hakuna munhu anofanira kuchema dambudziko remari remazidzi.
Ko vamwe ka vagwanyanya vari kuti bhanga riri kuti mari iri kushandiswa zvakanaka, yatambirwa zvakanaka, asi zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nemagwaro ekufambisa zvichiri kutengwa nemadhora ekuamerica nemimwe mitero
zvinofamba nehwaro hwazvo hazvigoni kuitwa nezuva rimwe chete. Idambudziko ratanga tinaro remakore akawandisa, hamugoni kutarisira kuti rinogona kurapwa nezuva rimwe chete. Aiwa, patatanga tatangirawo ipapo, asi vari kusvika pese, kusvika kumafuta edzimotokari, kunosvika nematamba ekufambisa amunotaura iwawo, asi tiri kuti tinombotanga tagadzirisa zvanga zvichinyanya kutinetsa chinda chinda kusvika tazosvika ikoko.
Chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Mandela policy yapresentwa nagavhena nhasi inopedza simba nekuti unenge wachitarisira kuti matambudziko atiri kusangana nawo ari kuratidza kuti marets ari kuita chamuramba mhuru. Yehurumende reti yakabatswa yakadzvinywa pahuro roita samuvha yatingati controlled exchange rate. Rimwe dambudziko ndere kuti kumabhengi uko makambani ari kushayiwa mari foreign currency kana vakuda kunotenga kunze kwenyika. Zvoita kuti vagare nemazigi akawanda apa vatengesa and havasikwanisa kuona foreign currency yacho. Masvondo akapfuura takaona nesvondo inotikona makambani mazhinji ari kuvhara ari muretail sector. Pavanovhara panobva vapinda vakomana vekumusika mutema oro matax shop vanobva vaopena ipapo.
Zvizvama muchitarisira,
saka taifunga kuti gavhena pavachapronounsa mandatory policy statement yavo nhasi vachataura matanho avari kutora ekuti rate yekumusika mutema nekuofficial market gepi racho ridzorwe. Asi tiri kutiona vari kuzvirova dundundu kuti mari yavo yavakutambirwa ichitaura kuti takaita customer satisfaction survey interception ekuti tinzwe kuti vana vezimbabwe vaifarira mari yezimbabwe vari kuti chii vakazvipa percentage ye91%. Saka demo mari iyoyi yakanga ichidiwa zvakadaro kuti 91% sei hurumende yacho sikushandisa zig as a main current for my duties, main current for my passport, main current for all the taxes inobhadharwa.
Ko zvavari kuti vane imwe mari iri padivi kana kuti surplus ye19.2 million,
nyika tichiitarisa haisiri kampani kana kuti tax shop. Nyika yeZimbabwe upfumi hwayo hwaakusvika $30 billion US dollars. Saka gavhena vakatiudza kuti vane $19 million kasurplus kavanako, hazvitauri chinhu nekuti hapana chekutotangira mari iyoyo haikwani kambani yeDelta kana mwedzi one chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ra Russia inonzi yauraya mwe mudzimai uye kukuvadza vanhu vasere mudunhu resumi muUkraine payakanda zvombo pane imwe fekitari inogadzira chikafu chevana. Imwe ndege yemando yedrone inonzi yabombawo mudunhu rePoltava. Russia neUkraine dzinoramba kuti dzinokanda zvombo nechinangwa chekuuraya vanhu zvekungouraya vanhuwo zvavo muhondo yakatanga muna kukadzi 2022. Vamwe vagari vekumaruwa vanoti vave kugara vakabatira ura mumaoko nekuda kwemoto uri kuuraya vanhu kupisa dzimba nekuparadza masango. Ko zvii zvikonzero zviri kupa kuti masango apiswe? Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Chekutanga vanhu vanokanda midzanga yefodya yavanenge vachiputa pasi vasina kuidzima, kozoti vanoshandisa moto pakumora huchi, vanobatidza moto pedo nemigwagwa vakamirira mabhazi, vanoda kuchenesa minda, vanenge vachizima uye vamwe vanongoita havo musarinya. Vanasoro jenya vakagara havo vataura kuti kamoto kamberevere kakapisa machandamberi. Gore rino vanhu vaviri vatofa vachiedza kudzima moto kwamakoni kumanikaland uye kumhondoro kumashonaland west. Mumwe mugari akapisirwa dzimba dzake mbiri nemoto ndivachichafa magunje vekwazvimba mudunhu remashonaland west vanoti hakuna anoziva kuti wakatanga sei. VaJoseph Piri avo vanochengeta nyuchi kunyamakate kuhurungwe vanoti kupiswa kwemasango kunovhiringidza basa ravo zvakanyanya.
Nechikonzero chekuti nyuchi hadzibeutsi dzinokwanisa kunge dzichiswama dzichitama dzichienda. Plus futi tiri kuchengetedza masango ndochinangwa ndedonzvo redu hombe iroro rekuchengetedza masango kuti pasave nemoto unotsva unopisa tunhu tisina mhaka.
Mukuru wekufambiswa kwemabasa mune imwe kambani inorwisa kusvibiswa kwemweya wekufema inonzi Kariba Red mudunhu remashonaland west vaJeremiah Matiza vanoti moto isina kugadzirirwa iyi inopa kuti dzimwe nzvimbo dzigume dzave magwenga.
Mavhildi fires anouya achiparadza miti inenge ichangomera ichiri mudiki yatinotarisira kuti ndo ichatibatsira panyaya yekugadzira dura rekutora kaboni yedu inenge ichidi iri muchadenga kuti iwane storage. Saka zvakadaro tinenge tichikurudzira kuti tisasangana nemavhildi fires.
Mutauri webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda munyika reenvironmental management authority kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti dunhu ravo rakatorasikirwa nemasango anosvika mahekta zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemazana mana nemakumi matatu nematatu kana kuti 250,433 hectares. VaNariswa vakurudzira vanhu kuti vasangobatidza moto pasina kukodzera.
Kuti ticherechedze mazuva akatarwa ekuti hapana ani nani zvake anotenderwa kubatidza moto kunze kwechivanzi.
Nyika yakatara nguva yekusabatidza moto zvisina kukodzera kubva musi wa1 Chikunguru kusvika musi wa30 Mbudzi. Matunhu ane dambudziko rekupararira kwemoto anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West neManicaland. Nzvimbo dziri munjodzi yakanyanya dzinosanganisira Nyanga, Mutasa, Makoni, Mutare, Bindura, Marondera, Chikomba, Hwedza, Harare neZvimba. Kupisa masango kunokanganisawo zvirimwa, kuparadza matura, zvikwanisiro zvekurimisa, kuurayawo mhuka dzesango uye kusiya zvipfuyo zvisina zvekudya zvinokonzera nzara nekurasikirwa nemabasa kwevanhu. Gore rino masango apiswa anosvika mahekta zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemana ane mazana maviri nemakumi mana nematatu kana kuti 494,243 pamoto yakabatidzwa inosvika chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mashanu nematanhatu kana kuti 1,856. Gore rapera kwakatsva masango chiuru mahekta zviuru zana nemakumi masere nemapfumbamwe ane zana nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 189,191 pamoto chiuru chimwe chete nemazana maviri negumi kana kuti 1210. Nyaya dzekupiswa kwemasango dzawedzera gore rino nezvikamu zana nemakumi matanhatu nechimwe kubva muzana kana kuti 161% zvichienzaniswa negore rapera. Kutanga moto unoparadza masango kana zvivakwa imhosva inogona kuti munhu agare mujeri kwemakore matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi nezuro vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeCNN pamwe chete nemutezeri wavo vaTim Walz. Amai Harris vakataura nezvenyaya dzezveupfumi kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Vakavimbisa kuomesera vanopinda muAmerica vasina magwaro. Asi izvi zvingashanda here? Tabata nyanzvi munyaya dzezve matungirwe enyika vaKelvin Manduna.
Vatungamiri vedu zvitsanganisa naivo maHarris hapana kunyanya kufunga kuri kuitwa kuti nyaya iyi vanhu vanouya vano muAmerica vasina mapepa akakwana ingagadziriswe sei. Zvekungoti ngativadzingei, ngatidhipote. Masolution asina kufunga kwakakwana kwakazara mari. Tinofanisa kuisa kuti chii chiri kukonzera kuti vanhu ava vauye kuno kunyika dzavari kubva. Zvakawanda imo muLatin America, kunana Haiti, kunana Cuba. Tikatarisisa ikoko ndopatinoona kuti nyika idzi hadzina kumira musha. Saka mufanira kugadzirisa ipapo pamwe chete nekugadzirisawo kubhodha. Mukangofokasa zvavarida kuita maHarris pakudhipota, vaingodhipota mapresident akabvapo pasati pavana maHarris and problem ichingowedzera.
Kana muchiti ngavagadzirise zviri kunetsa kunyika idzi, mungatsanangura here zvingakwanisika sei?
Nyika idzi dzinoda support kumaekonomy adzo kuti dzikwanise kusimukira. Support yedu ichibva kuAmerica inowanzongofokasa kunyaya dzemusarudzo nekuti tivade kuisa munhu watinoda pasarudzo. Ndovatinoona kunana Venezuela, kunana Cuba nevamwe. Iyo fokasi yakashata. Tofanira kufokasa kusimudza maekonomi yenyika idzi, kubvisa masanctions akaiswa panyika idzi. Vana Venezuela, vana Cuba ndokurubva maembudzi dzakawanda. Zvibatanidza neMexico, fokasi yedu yakanyanyisa panyaya dzemadrugs nechichi. Asi haisi kuti tisimudze macommunity ane nhamo munyika idzi. Kungorwisa madrugs iwayo chete izvozvo hazvibatsiri nyika idzi.
Asi pane mutsauko here pane zvavari kutaura nezviri kuvimbiswawo navaTrump?
Hapana mutsauko wakanyanya nekuti ivo vaTrumpwo strategy yavari kutaurawo ndeyekuti ndichadzinga vanhu zvamusati mamboona. Saka ivo havatorina kana zano rekuti vangabatsira sei nyika dzavanogarisana nadzo muno muWestern Hemisphere. Chavo ndechekuti tongodzinga, tikangodzinga manje bhodha racho rakareba zvekuti heki. Saka chero vakavadzinga havakwanisi kuti vamisa kuti vasadzoke. Vanhu vari kutiza nhamo vanongofunga nziro itsva dzekuuya kuno chete.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvematungirwo enyika vaKelvin Manduna vachitaura vari parunhare vari muno muWashington DC. Iko zvino yave nguva yekuti titarise zviri kuitika munhau dzemagitare. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemimbi wechidiki achiri kusimukira panashe gandanamo remagitare achinzi SheZW. Panashe ari mumakwikwi wevechidiki vanoimba A Voice to Rap. Ngatizwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tinongoti gumgum tichirovera padombo mbiro mbiro dzevana Afrika chiri nasare topira na voti mosva yacho ndeyani.
Magitare ndakamatanga mberi mwana mubiki ndorangarira ndiri grade 0 chaiyo. Ndaitsvara chimuti ndikanoenda pangwe ndikandipanatanga kushaura nechimuti changu. panguwa ya chani mungu sa unungoro manambi ikendi kainya no Instagram na wani mekua Amerika ana Beyonce, ana Michael Jackson ini nangu personali muna inyanyo ndi Instagram ni Michael Jackson
usaka mabereki wakati kudiyo uchitanga kutamba ni magitare
shiriju mabereki pandaka tanga chaipo chaipo wanga vasinga atendi vachiti vaifunga watipa mandinya tsongona nduma watora ndenga shida daivanzi sama songi esa nenda rekoda ku studio saka izvinezvi tongotva kubvuma.
On the other side of some more mansion Jerry ari kutengesa makabuka Jerry starts to run
my challenges are in industry akawanda but yandakanyatso taura chayo chayo ndeye kusapiwa mukana zvasiyana nekudhara pekuti kwaiva nema open mic akawanda kuna na book cafe kuna na kwakawanda wanda hatisi kupiwa mukana wekuti tiende panzvimbo dzekuti tinotiratidza kune vanhu uyezve tikwanisa kubenefita financially.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata vanondibata pa social media platforms ese tiripo pa Instagram, Facebook, TikTok vanondibata nonzi ShareZW SHERZW pa Spotify tiripo pa YouTube tiripo SHERZW ShareZW.
Ameno une zvaunoda kusiro vatsigire here nhasi?
Mashoko andinga pa vanhu vanonditsigira ndeye kuti ndinotenda kundisupport kwamunondiita. Pane mumwe murume akauya kwandiri akandiudza kuti riyo rwako riri nyowa ndinonzi dhorobha ndarifarira. Akataura achiti hanzi riyo rwako riri relevant. Ndiri kutaura zvekunyatsoitika. Andidunye pandakapotsa ndachema nekuti ndoshuwiro yemunhu wese anoimba kuti ataure aimbe zvinhu zvekuti zvinobata mwoyo wevanhu. Saka ndinotenda nekutsigira kwandinoita nevanhu vanonditeerera, ndinokutendai uye ndinokudai.
Chitipaka mwe chete ke was a Friday timborova kanzwisa kekubuda nako mudariro.
Dhorobha mukandiridzira dhorobha ndingafara singaiti riyo rwangu rinyowa ndirinonzi dhorobha.
Dhorobha parinofunga Karnokiba, Kanza, Takakarabusha, Kaukiba, Doroba, Karnorema, Devari, Marakacha, Hati. On the other side of Samora Masha, Jerry, I could think of my Kabuka. Jerry starts to run, Costume is calling, then starts the rat race. It's a hustle and bustle in the city that never sleeps.
Sign up.
Doroba Barnorema, Kevari Nurambara Kachanya, Hati Zokiribu. Shavira kaita beta toro paparno kuka parno shiva ganza tasokera kumusha amukaugewa 10 years I'm still counting abana chandatinda kowa kungo dzingiriswa nemango ngongo tiri muwaso kumbo peka bipireki
nako kambo dhorobha kumanzwa hurukuro yanga ichitwa na Panashe ganda namo rema gitara jinzi She ZW anga achita hurukuro na Ivan Zininga we Studio 7 vaimbi vachiri kusimukira vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzinoti 001 202 465 0318. Vateerere musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi. Apo tiri kutarisa nenyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi nekutsakatiswa kwevanhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Tabo Kancube munhau dze East Ndebele.